tazvigashira nemufaro mukuru nekuti vasikana ava zvavaita vakwanisa kuqualify for the first time pane mateam ese akamboedza kukwikwidza kumaolympic qualifiers kuti vazokwanisawo kuendawo kumaolympics. Tiri kufarawo semadzimai nekuti tiri kuona kuti vasikana vedu vari kubudirira pane zvese zvavakaedza kuita vakwanisawo kukunda. Taakuenda kumberi, taakuda kuona kuti tagadzirira zvakanaka kuti vasikana vasangosvika vachizoshamiswa nezviriko kumaolympics nekuti mitambo yacho inobva yasiyana pane zvavajaira kunoku. Tiroda kuona kuti tabatsira kuti vagadzirira vachinosvika kumitambo iyi vachionawo mukana wekukwikwidza palevel inenge ichitambwa nevamwe vanhu vese vanenge variko kumagames nekuti mamwe mateams anobva kunyika dzakasiyana-siyana mitambo yavo yefootball bhora ravanotamba ivo ndingatongoti rakatisiyanei neratajaira kunoko asi tinovimba kuti vasikana vedu vachagadzirira zvakanaka kuti vazowanawo mukana wekutamba vachisimudzira mureza wedu wezimbabwe tichionawo kuti svikawo palevel yatinofara nayo.
Tinoona kuti mamwe masangano emunyika anombochema iwo nemari dzekuti iyo kana vakwanisa kupinda mumitambo yakadai vaenderere mberi. Imi sesangano reZimbabwe Olympic Committee zvakamira sei panyaya yehomwe yenyu yekuzobatsira maMighty Warriors?
Panyaya yehomwe tine mikana yakatisiyana-siyana yekuti tichakwanisa kuwanawo tumwe tumari tinobva kusangano redu huru rinonzi International Olympic Committee richatibatsira kutendesa maathletes kwete maMighty Warriors ega but kune vamwewo vemitambo yakasiyana-siyana munozi anatesti Coventry vamwewo vekumhanya ana Mutandiro ana Zhuwao vakwalifayawo saka timu yese kuti isvike kuRio tinenge tinewo kahomwe kadiki-diki katinopiwa neInternational Olympic Committee asi iwo vanenge vakatarisirawo kuti isusu tichakwanisawo kureiza mari muno muZimbabwe. Saka sezvo iri national team isingori yebhora chete tichakwanisawo kuita maactivities akasiyana-siyana efundraising kuti tiwane homwe inokwanisa kuti tiende tinokwikwidza chaizvo kuRio.